manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kurume 14/2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kwavanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
My emergencies ndiwo atiri kuita mazuva ano kuti tione kubatsira vanhu vanenge vane hosha dzinogona kuvauraya. Ava vane hosha dzekuti tinoita electively, tichazotoona pamberi, tichizovaudza zvakare.
Vanachiremba vakuru vanoti vari kungokwanisa kubatsira vanhu vari kurwarisa chete muzvipatara zvikuru zvehurumende. Dorare RTGS roderera kekutanga kubva zvaraparurwa nagavhuna weRBZ. Hurumende yomisa basa rimwe sangano rakazvimirira kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanachiremba vakuru ava vari kurangwa mabasa vanoti vari kurapa vanhu vari kurwarisisa chete sezvo vachiti hurumende iri kutadza kuvapa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Zvichakadai kurangwa mabasa uku kunonzi kwapararirawo kune zvimwe zvipatara zvehurumende muHarare. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanachiremba vakuru vari kuramwa mabasa vanoti hapana chine musoro chakabuda mumusangano wavakaita negurukota rezveutano vaObedaya Moyo neZuro. Mumwe wevanachiremba vakuru vepachipatara cheparire Nyatwa, Dr. David Chimuka, vaudza Studio 7 kuti pari zvino vari kungorapa varwere vari kurwarisisa muzvipatara zvehurumende sezvo hurumende iri kutadza kuvapa michina yekushandisa pamwe nemishonga yekurapisa varwere.
Mishonga yatinayo, tine mishonga mishoma shoma inogona kubatsira vanhu vanogona kufa kana kuti mangwana. Saka ni kune vanhu about 80% vanouya vatinoti maelective cases, vanouya tinoita vasina nehari. Asi vazhinji vanenge washoma nouya vachida treatment inenge iri inotinoti emergency. Ndiyo takafunga kuti tiite ivavo, tichimirira kuti zvinhu zvichaita zvakanaka kana government ichinge yatisupporta nekutipa mari yekuti titenge mishonga nekugadzirisa mishini nekutenga imwe mishini inodiwa kuti tiite mabasa edu zvakanaka naka. Zvinoreva futi kuti even kuHarare Hospital ikoko vari kuitawo maemergencies. Ndisingazivi zvekuBulawayo nedzimwe mahospitari. Maemergencies ndiwo atiri kuita mazuva ano kuti tione kubatsira vanhu vanenge vane hosha dzinogona kuvauraya. Ava vane hosha dzekuti tinoita electively, tichazotoona pamberi, tichizovaudzazve zvakare.
Mumwe chiremba wepaparire Nyatwa, Dr. Shingai Chiurunge, vati vave kungopa varwere mapepa yekuti vakwanise kunotenga mishonga yekuti varapwe sezvo muzvipatara zvehurumende musina mishonga iyi.
Paunongopinda topa hama prescription, hama dzoenda kuprivate dzotenga kana vakakwanisa kutenga. Pane mashiremba akawanda panapa anotoine mishonga yavakatenga vega itori kumaward yekupa mapatients pamwe anenge va chumwa asina kana hama wani wachibva kumamisha.
Vamwe vanachiremba vekune zvimwe zvipatara zvehurumende zvakaita seHarare General Hospital nechitungwiza General Hospital vaudza Studio 7 parunhare kuti havachakwanisawo kuita basa ravo sezvo vakatarisana nematambudziko akafanana neanachiremba vekuparire Nyatwa. Asi gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti bazi ravo riri kuedza pose parinogona napo kuti ritsvage mari yekutenga mishonga yekupa varwere pamwe nekugadzirisa mimwe michina inonzi yakafa kuti anhu achiremba vakwanise kuishandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Uh, Dora re RTGS radzikira uremu kekutanga nasi kubva zvakadzikwa uremu uhu nagavana weRBZ Dr. John Mangudya apo vakaparura urongwa hwekufambiswa kwemari. Vamangudya vainge vati dora iri ritengeswe ne 2.5 padora rekuAmerica mabhanga, asi nhasi ranga rakwira kusvika pa 2.7. Pamukoto dora iri riri kutengeswa ne 3.8. Vaimbi vegurukota rezveupfumi Vatendai Biti vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti izvi hazvivashamisi.
Kumabhengi mari yakaririswa i5 million chete. Isusu maimports edu isusu anopfuura 6 billion. So iwewe ukaririsa 5 million hapana zvawaita ba. Uri kubata vanhu kumeso. Ini ndapedza vhiki rese ndichipinda mabhangi makuru akanosanganisa naCBZ, Stanbic. Hakuna bazviriko. Chavaa kuita manje ndechekuti kana uri papriority list, in other words uda kubhadhara school fees yemwana, vanoti vanokutengesera mari iyoyo. But handizvoba zvinoitika paforeign exchange. So hapana chakaitwa chisvinu muswa 20 February 2019 pakaanaunzwa monetary policy. Chakaitwa chete ndechengoti mari dzevanhu dzanga dziri maUS dollar achinzi ari geje geje nebond note ndo dzakadivaliwa.
Saka chii chingaitwe kuti mari inge ichiwanika munyika?
Economics is politics. So kana politics dzenyu dzakanhura hazvina basa kuti maita sei, because it's a question of confidence. Zvakaimbwa naThomas Mapfumo Mukanya gore riye kunzi sabhuku wepano watadza kutonga misgovernance. Tinofanira kubvisa chipuka ichichi chinonzi bond note todzokera kuregime yemamultiple currencies.
Avanga vari vaimbova gurukota rezveupfumi Vatendai Biti vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Asi nhengo yezanu PF vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda vanoti zvinhu zvichakagadzikana.
MuZimbabweni wese ane nyika yake huze patriotic Zimbabweni anofanira kuona zvino nyika iri mugwara kwaro rekugadzirika kweupfumi. It's a process, hazvibva zvanaka one day yekuti tingafunga kuti rating ngabva yasvika patofunga kuti inosvika. Aiwa, zvinhu zvinofanira kutoita over some time, maybe over 18 months, maybe 24 months, maprocess achidiscover ega emumaketi kuti aiwa mari yenyu yanyotangira pamusoro ngaidziki kana kuti ngaikwire, depending kuti production yedu yemaexports yakamira sei.
Mubvunzo wekupedzisira wamwanogona kutika vamuponda zvinenge zvakamboedzwa navagono asi hazvina kubudirira. Kozvinozoshanda sei apa?
Aiwa, ipapo ngatisamikisi vamanguzha navagono kana kuti vamutuli navagono. Aiwa, patisiyanei. Time iya yavagono muchaziva paya paita yataiti running printing press. Kuprinda mari kungoti chese chashota mari takutonoprinda. Ndo chakati Zimbabwe dhora reparare. Mari haiprindwe that way. Mari inofanira kuprindwa according to productivity iri muekonomi. That is why you find even bond note harina kukolapsa zvokumhanya. Mukaritarisa bond note iroro pariroro rakatosimba. Mukatarisa kuti over the last 2-3 years bond note has been there. But harina kubva razodonha zvezvezve kumhanya even paparero market. Zvinoratidza kuti yanga iri linked to production iri munyika. Mari inoparara nefashion yakaitika hyperinflation. Paya pokungoti hurumende yakutaura kuti hapana kana production iri kusvika munyika handiti. Asi inomboramba uchiprinta mari.
Nhengo yezanu PF vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende yamisa kushanda kwesangano rakazvimirira roga recotrad kumasvingo ichiti iri kuongorora kuti rine magwaro akakwana here. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, vaBrighton Ramusi, mushandi wekotradi vati, vagamuchira tsamba kubva kuna mudzidzi wedunhu remasvingo varei hove ichivaudza kuti vambomire basa.
Vati izvoni isu tiri kupindira mune zvematongerwo enyika uye takaparticipata nekukurudzira vanhu kuti vange vachienda pastayaway yakaitika muna January. Isu tiri kuona kuti kumbunyikidzwa kwekodzero dzedu nokuti mashoko aya ari kuuya mumazuva mashomanana adarika. President wamunangagwa wakanga vati vachateverera masangano akazvimirira oga papo vaitaura vari kumwenezi vachiti vachada kuti vaongorore mashandiro emasangano akazvimirira oga nokuti ndomamwe emasangano ari kuita kuti vanhu vange vachiratidzira.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano iri vazivanai muzorodzi vati kumiswa kushanda kwavaita kuchakanganisa zvikuru vashandi vavo.
Suspension yatapiwa nehurumende ichaaffecta vashandi vanosvika ivo 15, then igoaffecta zve 10,000 mamembers ari mucommunity tolerance, reconciliation and development. Mamembers anga achibenefita kumagarden, peace gardens, anga achibenefita kumasoka tournaments, anga achibenefita kumahuman rights education yatanga tichivapa, nesocial accountability yatanga tichivadzidzisa, necapacity building.
Varamusi vaenderera mberi vachiti nyaya yemagwaro haisiyo yavari kurambidzirwa, sezvo vane gwaro renotorial deed of trust ravakanyoresa kuhurumende muna 2012 rine nhamba dzinoti MA1050/2012. Vahove varamba kutipa chikonzero chavamisira kotirati basa parunhare vachiti vanga vakabatikana apowo gurukota remasvingo vaiza chadzamira vatanga sati vasungwa nezvenyaya iyi. Vati tizovafonere asi havana kuzobatika panhare mbozha yavo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Banga remadzimai reZimbabwe Women's Microfinance Bank nhasi rakumbira nhengo dzeparamende kuti dzitaure nehurumende kuti ripiwe mari yakawanda kuti rikwanise kukweretesa madzimai kuti vaitewo mabasa akasiyana-siyana kusimudzira upenyu hwemhuri dzavo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kunhengo dzeparamende dzekomiti inoona nezvemadzimai kusimudzirwa kwematunhu nemabhizimisi madiki dzashanyira bhanga iri nhasi, mukuru webhanga iri Amai Mandas Marikanda vanoti nyika inogona kubudirira kana madzimai akatsigirwa nemari yekuti akwanise kuita mabasa ebudiriro akaita sekurima, kutanga mabhizimisi pamwe nekuriritira mhuri dzavo.
Tiri kutarisira kubatsira madzimai akawanda mumaprovinsi nemawadzi ese asati satakura kusvika ikoko. Saka tine chishuwo chokuti tiwane more resources in terms yemari yokupa vanhu nekugona kuva nemabranches edu ikoko. It's a function yeinvestment in the bank.
Vati sebhanga idzva mari yavari kupiwa nehurumende mamiriyoni 10 pagore ishoma chose pamari yavari kuda. Vati semuenzaniso pane vanhu zviuru makumi mashanu nechimwe vakatovhura maaccounts kubhanga iri kubva parakavhurwa pakati pegore rapera, uye pavanhu ivava vanhu zviuru zvisere chete ndivo vakakwanisa kuwana zvikwereti zvekuti vatange mabhizimisi nekuita zvimwe zvakasiyana-siyana. Muumiriri wegweru Eben vaBrian Dube veMDC vanove imwe nhengo yeparamende yashanyira bhanga iri nhasi vati vafara chose kuona kuti bhanga iri rinogona kushandiswa kubvisa urombo muZimbabwe pachishandiswa madzimai.
Ngavawedzere maresources kubhengi iro kuitira kuti rigone kusvika kumativi mana enyika tikwanise kuwana madzimai ese achiaccessa maloans ari available.
Imwe nhengo yekomiti iyi vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti vadzidza zvakawanda pamusoro peWomen's Bank, uye separamende vachaedza kuribatsira kuti rikwanise kuita basa raro nemazvo.
Tadzidza kuti bhengi rinogona kubatsira upfumi hwenyika tichibudirira nemadzimai.
Bhanga iri rakavhurwa nehurumende mwedzi misere yapfuura nechinangwa chekusimudzira madzimai munyaya dzemabhizimisi, uye pari zvino riri muHarare chete, uye rinotarisira kuvhura rimwe bhanga muBulawayo mwedzi mishomanana iri kutevera. Amai Marikanda vati kunyange vasati vavhura mabhanga mune mamwe matunhu, vanhu vavo vari kushandira mahofisi eNet1 nemahofisi ebazi rehurumende rinoona nezvemadzimai mumatunhu ese munyika, uku vaive kutopa zvikwereti nekubatsira madzimai akawanda. Mumwedzi misere yapfuura bhanga iri rapa zvikwereti zvemamiriyoni matatu emadhora, uye vanhu vekumidlands ndivo vakatora mari yakawanda $1.4 million zvichiteverwa neHarare neManicaland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Auxilia Mnangagwa uye gurukota rezvekubudiswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa vari kumusangano wekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti gender summit uri kuitwa muNew York muno muAmerica. Nhasi kumucheto kwemusangano uyu Zimbabwe iri kutarisirwa kutaurawo nezvairi kuita kusimudzira madzimai. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naAmai Mutsvangwa.
Commission on the Status of Women inaitwa gore negore simu ye gore rino kutaura iyo nezve social protection. Social protection meaning kuti zviri kuitwa nenga kuti vasupporte madzimai kuti vari kuno kuika dese dzinoratidzira maprograms azvinoita. Zimbabwe inozikanwa zviku nekutana kuti vana vakave vanorotoshika nyezi nayo kuradzi dzesidiri kuisaidzenza.
Zvii zvinenge zvichiti mom side events tsange ichimuto ngano we tensha.
Kuti gono panesh juryu ten side events yo nanda kutomhanyira iye zvino iyoyo ndeikuratidza kuti madzimai nemikando inovabatsira. Nyaya yema itsi yeva avanopiwa inovabatsira sei ko madzimai vati kubatsirwa kuti vapindo mamaini se ministry of women affairs gender and community development inovabatsira sei pozoita nyaya dzakawanda kuitwa dzichitungamirirwa na first lady wedu womunyika yeZimbabwe fatidzirawo firimu rinoratidza kuti honai ndozvirikuitwa muZimbabwe izvi nyika dzese dzinenge dzakazara imomo dzichiteerera dzichibvunza mubvunzo ndekuti ko apo makazvambisa sei ko apo hamugoni here kudai mugozi improve. Saka nhasi izwa guru reZimbabwe paCSW rekuratidzira nyaya yekubudirira kwemadzimai Women Microfinance Bank.
Vanga vari gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari paRonare New York muno muAmerica Vlas Muhlanganya uye weStudio 7. Dare repusoro rehigh court muBulawayo rarasa chikumbiro chatashinga Musonza chekuti atongwe achibva kumba. Musonza ari kupomerwa mhosva yekuponda musikana wake kuGweru. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare rehigh court Justice Martin Makonese varasa chikumbiro chamusonza uyo ari kupomerwa mhosva yekuuraya musikana wake Lucy Dube achiti kunyange hazvo musungwa wose ane kodzero dzekuwana rusununguko kodzero iyi inofanirwa kuchitariswawo kufambiswa zvakanaka kwenyaya dzemitemo. Musonza uyo anove muchiwendege muAir Force of Zimbabwe anonzi akarova Lucy kusvika azoshume kunge vatadza kunzwisisana panyaya yekunzi Lucy aidanana nemumwe murume. VaMakonese kunyange hazvo musonza kuramba mhosva yaari kupomerwa kuti anobvumira nane zvakawanda zvinonzi aiti uyu vatiwo pane humbowo hwakasimba hunoroverera Musonza izvo vati zvinogona kumupa pfungwa yekuda kutiza kumiswa pamberi pedare kana akapiwa mukana wekutongwa achibva kumba. Vatiwo dare raivera zvipira kwenyaya asimusakaaot vanofanirwa kuve nevabatsiri vanonzi muchirungu assessors here kana kuti kwete pavanenge vachitonga mhosva. VaMakonese vati semaonero avo Musonza anenge ari kuda kungopedza nguva achiita kuti nyaya yake isatanga kutongwa. Vatiwo nyaya yekuti Musonza kuda akarova Lucy asi achizoramba kuti kumurova uku ndiko kuda atongwe achibva kumba vachitsinira kuti Musonza agonotiza. Rimwe ragweta ari kumirira Musonza muzvare Taboka Nyati vatsanangura zvaitika mudare.
Chikumbiro chedu chebhel hatina kuchipiwa. Achatongeswa nyaya dzake dzese Constitutional Court ne-main trial achibva mutorongo.
Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Masangano emakereke anosanganisira Catholic Bishops Conference, Zimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe neUnion for Development of the Apostolic Churches in Zimbabwe achaita musangano wemazuva maviri kutanga mangwana achitarisa mamiriro akaita zvino munyika uye kuronga gwara nezvinofanirwa kuitwa mukukokera nhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Kuti tinzwe zvizere, tanonoka wande weStudio 7 abata munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata.
Vemakereke pasure pemusangano watakaita weNational Leadership Prayer Breakfast vakabvumirana kuti utungamiri hwavo hunosangana kupera kwesvondo rino kutarisa national ecumenical national dialogue framework yavo vari pamwe chete igovatungamira kuti kana ivo vachiparticipata munational dialogue vanenge vane donzvo rimwe chete rinoinfomiwa nenational dialogue framework yavanenge vagadzira.
Izvi zviri kuitwa rini?
Izvi zviri kuitwa kupera kwevhikiro rino kutanga mangwana Asichatinotarisira ndechekuti process yachona inogona kuti rebei donzo rachona rinozofanira kupera mukati mevhiki umu nokuti riri kutarisirwa kuti gwaro rinofanira kunge raenda kumakereke kuvhiki inotevera kuitira kuti rigozolonchewa pakutanga paApril apo.
Vanhu vamuri kuda kuyananisa vari kutambira here zvese zvamuri kuita kuti musangano uyu ubudirire?
Iko zvino handifungi kuti pane munhu angava nekusagutsikana kuti nyika yese iri kuvirira nenyaya yekuti dai vana veZimbabwe vawana kusangana maonero avo namafungiro avo kuti nyika yedu ipfuurire ichienda kumberi.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Mutori wenhau weZBC Judith Makwanya, uyo akashaya nemusi wemuvhuro, aradzikwa muHarare nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuradzikwa kwamuzvare Makwanya, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vati semutori wenhau mufi ange akashinga uye aimira pachokwadi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Vatinoti magamba kune vamwe vokuti pasi rino iri rati Zimbabwe yaita zvayaita neland yayo. Kune vanhu vatiri kufunga kuti iwikwits panyaya yokudefenda Zimbabwe. Taakuda kuvabhana kuti vaifambe vasafamba kune dzimwe nyika vasaita zvimwe zvino. Vatiri kuradzika panava muzvare nderimwe ramagamba acho.
Asi mutungamiri webato reZimbabwe Development Party vaKisnot Mukwaje vati mushaka abva aifanira kupihwa ruremekedzo rwegamba renyika kwete kuradzikwa kumarinda eWarren Hills. Mumwe wevatori venhau akashanda nemushaka abvu kwenguva yakareba Ruben Barwe ati Judith Makwanya aive munhu aisimba nezvaaifunga kuti ndizvo zvakanaka mumashandiro aaiita mukutapa nhau zvakazoita kuti vatemerwe zvirango kana kuti masanctions.
Judy angaka ari munhu ari principled ane teera gwara kana zviri wrong aikutaura kuti zviri wrong.
Zvichakadai, mashoko atiri kutambira anoti mumwe mutori wenhau weZBC Desmond Duri ashayika zvakare. Urongwa hwekuradzikwa kwake hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vana vakasiyiwa nevabereki vavo vachitiza hondo muDRC vave nedambudziko rekushomeka kwechikafu. Kuratidzira kwavana chiremba vakuru vepachipatara cheparirenyatwa muHarare neZuro kunonzi nevamwe kwakaratidza pachena kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara zvehurumende izvo zvinonzi zvaparara zvakanyanya. Asi vamwe zvikuru vebato rezano PF vanoti kuparara kwezvipatara kuri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vari vebato reMDC Dr. Henry Madzorera pamwe nevakambovewo nhengo yeparamende vachimirira Pelandaba Mupopoma vaJoseph Chuma vezano PF. Tatanga nekubvunza Dr. Madzorera kuti vanoona sei mamiriro yakaita zvinhu muzvipatara.
Mamirire zvinhu muZimbabwe zvino muzvipatara ndezvekuti izvo zvinhu hazvisisiri kushanda. Zvatiri kunzwana nachiremba izvozvo ndochokwadi chaicho. Idambudziko guru rokuti vanachiremba tinavo manesi tinavo asi zvokushandisa hapana. Zvokushandisa zviri simple zvakaita semagrovhosi okupfeka vanhu vachiita paravo vachibata maronda. Mabhandeji, mishonga, zvese zvinoita kuti chipatara kana kliniki inoshanda. Hazvichisipo kubvira kumusoro kusvika kuzasi kukliniki yepasi pasi chaiko. Tine kushayikwa kwezvinhu zviri necessary zvakafanana nemishonga nezvokushandisa zvemazuva ese. Zvokuti basa harichaitwi, maoperation haasisiri kuitwa. Taakumirira zvino kuti izvo vanhu vatange vasvika pari critical kozonzi ngatichimhanya toita operation.
Vachuma, munoti nezvakaburitswa nezuro navana chiremba nemamiriro akaita zvino muzvipatara, nekuti imi ine bato renyere ZANU PF ndimi muri muhurumende iri kunzi iri kukundikana.
Ndakarwadziwa zvikuru kuteerera nekuona matarero akaita chiremba akabuda musocial media nezuro echitaura nyaya emamiriro aita mahospitals edu. Hapana kunyepa kwakaitika ipo paya, nekuti neni ndirimunhuwo sevanhu vese tinosvika kuzvipatara tine hama dzinorwara, zvinhu hazvinomira mushe. Zvisina kudaro, ndiyo nguva yasvika kuti isusu totanga kunyatsozviongorora tione kuti ko chii chiri kuitika. Vanhu vari kupomera mhosva kuZANU PF nehurumende nezvinhu zvakadaro. Hurumende iripo, ZANU PF ndiyo iri kutonga. For sure kune zvimwe zvinhu zvatofanira kutotakura blame yacho, asi kana tazvitakura ipo paya, let's go wider tichitarisa kuti ko zvinhu izvi zviri kukonzerwa nechii. I'll tell you right now, inini munomubhulawayo as I speak. Kune vamwe vanhu vatori prominent izvezvi kuMDC, vamwe vacho vatori kuparliament, vaimbove nemakambani aienda kunosupplya maghost invoices kuna Nampilo UBH uko, oenda kuti ndasupplya madrugs ndaita sei sei, opiwa mari asina kusupplya chinhu. Aita kudaro, blame yako yakuZANU PF, blame yako yakuhurumende. Yet isusu vanhu, ordinary people, are the people that are doing the corruption. Ndisiti kuuraya zvinhu, tikuita maghost invoices. Ndozvinhu zviri kuuraya nyika, ndozvinhu zviri kuuraya health sector izvozvo, ndozvinhu zvofanira kugadziriswa manje izvozvo.
Dr Madzorera, manzwa nyaya dzataurwa idzi nezvipomerwa zviri kupomerwa vamwe wekubata kwenyu, munoti?
Ndotenda vachuma nezvavataura. Zvavataura zvese chokwadi, pandongopukana navo chete ndepekuti kwanzi zviri kuitwa nevanhu veMDC. Asi zvimwe zvese zvavataura zvokuti kune corruption, corruption yakawandisa munyika, corruption iri kuuraya zvipatara, zvese izvozvo tinowirira navachuma. Nyaya iripo ndezvokuti corruption hazvina basa kuti yaitwa nani. Ndosaka tine hurumende. Basa rehurumende nderekusunga vanhu vaita corruption. Isi tinoti vanhu vari kuita corruption vaendere hana musha wekupi kana kutori.
Vachuma, mubvunzo uyu.
Problem iripo apa ndeyekuti isusu maZimbabweans tiri vanhu vari sophisticated kereke. Kana tichiita nyaya idzi so ndozvatonyatsogona kukavha track yako kuti usabahwe, haa ipapo muZimbabwe haungatombomukwanisa.
Dr Madzorera, nyaya iri kutaurwa nevamwe muZANU PF kunzi zvirango ndo zvakonzeresa kupararira kwezvinhu munyaya dzezveutano munyika, munotiwo?
Aiwa, uko kungotaurawo, uko kungotaurawo kuvaraidza nguva. Ko muna 2009 pakapinda vatsvangirai muinclusive government hazvina kuimprova here? Kwakune mishonga, kwakune zvese zvinodiwa. Pane chakaa chachinja here panyaya inonzi masanctions acho iwayo?
Vachuma, nyaya yemasanctions iri kusimudzwa nevamwe venyu muZANU PF.
Masanctions are real and ari kurova. Saiyo nyaya yemasanctions agerezi president agerezi varorati. Kuya kunyepa kwayo, makamboona president vechinetseka? Havaendi kuAmerica kwacho here kana kune mahieni? But munhu ari pasi apa ndiye munhu achanzwa effect yemasanctions when companies cannot trade freely in Zimbabwe.
Vanga vari vakamboya nhengo yeparlamende mupelandaba Mupopoma vaJoseph Chuma webato reZANU PF vari parunhare muBulawayo. Manzwawo zvakare kubva kugurukota kune vakamboya gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzorera veMDC vari parunhare muKwekwe. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na8pm, apo tiri kutarisa nyaya yebhanga remadzimai kana kuti Women's Bank. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanachiremba vakuru vanoti vari kungokwanisa kubatsira vanhu vari kurwarisa chete muzvipatara zvikuru zvehurumende. Hurumende yomisa basa rimwe sangano rakazvimirira kumasvingo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
le chana njani mthwazi omuhle olamukela ku studio 7 ngolesine mhla zilishumi lane kumbimbitho 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu eliphiwe igama lokuthi Cyclone Idai elilakho elilolaka lesavunguzane esilakho ukuthiya umonakalo omkhulu kusukela namhla ebusuku.
Lakhona lingafinyelela lakithi, kodwa esikhangeleleyo thina ukuthi imimoya le isivumuvumu izabe isiphela amandla, kodwa i-cyclone ibisijintshile mhlawumbe ibe yi-tropical depression. Lokho kwenza ukuthi kube lezulu eliningi eliyinzimbi.
Uhulumende uthi usefake eceleni imali eyisigidi esisodwa eyokuthenga imithi lempahla yokusebenzisa ezibhedlela kulandela ukutshengisela kwabodokotela. Kwenziwa isikhumbuzo senduna yamaNdebele kwele South Africa umnumzana Zwelithini Gumede.
Ugumede ube ngumuntu obheke kakhulu abantu baseZimbabwe lapha ebakhulumela nokuthi izinto zabo zilunge. Manje njengoba sihambile nje siphatheke kabi kakhulu ukuthi ubesanda kubuya le kwaZulu ukuyokhuluma nenkosi uZwelithini.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu eliningi eliphiwe igama lokuthi Cyclone Idai elilolaka lesavunguzane esilakho ukuthiya umonakalo omkhulu kusukela namuhla ebusuku. Iyezi likacyclone Idai likhangelelwe ukuza livelelanga kwele Mozambique, okutsho ukuthi isigaba seManicaland yiso esiza kuba lomonakalo omkhulu. Kodwa izanuse zomkhathi zithi kumele wonke umuntu ahlale eqaphele ingozi engadalwa yileli zulu. Sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo, yena othi ngakwelinye icele izulu leli lilakho ukuletha ububelo esigabeni seMandebeleni, sona isibele zulu elilutshana kakhulu lonyaka.
Ingcishi zomkhathi nxa zisitsho zithi kulezulu kumbe cyclone elizaba liyizulu lesikhukhula okwakathesi bebethi lona likhangelele ukuthi lokele kuMozambique Channel, kodwa namhlanje busuku sikhangelele ukuthi i-cyclone yakhona iwele phezu kweMozambique. Nxa sithi siyakhangela thina, indawo ezizaba lomonakalo kakhulu ilezo ezisendleleni yayo i-cyclone. So i-central Mozambique kuseqela lakithi kobo Manicaland, sikhangelele ukuthi ikhona lapho kungaba lo monakalo omkhulu ozabangelwa izulu leli elilomoya.
Sizwa kuthiwa lilakho ukufinyelela isigaba seMatabeleland, liqiniso yini?
Ye, nxa besitsho bona bathi mhlawumbe iMatabeleland North leSouth izulu lakhona lingafinyelela lakithi, kodwa esikhangeleleyo thina ukuthi imimoya le isivumuvumu izabe isiphela amandla, kodwa i-cyclone ibisijintshile mhlawumbe ibe yi-tropical depression. Lokho kwenza ukuthi kube lezulu eliningi eliyinzimbi eliletha amanzi amaningi ngesikhathi esifitshane. So ke of course kwezinye indawo kuzaba lo monakalo, kodwa thina silethemba njalo siyafisa ukuthi at least nxa liwela kwele Matabeleland North South leMaswingo kube lizulu nje lizathambisa ikakhulu emadlelweni nje lokuthi amadamu ethu athola amanzi. Ngoba sikhuluma kanje Chris, amadamu amaningi alamanzi amancane okuthi even uJune loJuly besingeke simfice. So silethemba, abanye bathi senzeni skiminwe, we're keeping our fingers crossed ukuthi mhlawumbe sizachathekelwa lathi kancane nje lizulu. Umoya hhayi asiwufuni, kodwa sifuna izulu.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela bohlonzi lwaphezulu esibhedlela seParirenyatwa kuqhubekele phambili namuhla ngemva kokwehluleka kukahulumende ukulungisisa izikhalazo zabo emhlanganweni oqhutshwe ngumphathintambo obona ngezempila kahle umnumzana uBhadaya Moyo labo dokotela laba izolo. Kulembiko ethi odokotela kwezinye izibhedlela zikahulumende eHarare labo balakho ukukhalala umsebenzi bekhala ngokusilela kwemithi yokwelapha izigulane kanye leholo labo abathi liphansi. Uhulumende yena uthi sethole imali engena kusigidi esisodwa samadola eMelika ezasetshenziswa ukuthenga imithi lemitshina ebalulekileyo esilelayo ezibhedlela. Odokotela beParirenyatwa baqale ukhalala umsebenzi ngolesibili besithi baswela indingeko zokunakekela izigulane ngitsho lamanzi sibisawo. Isiphathamandla sebhanga elincedisa abesifazana ngemali yokuthuthukisa inhlelo zabo ezichiyeneyo eZimbabwe Women's Microfinance Bank. Unkosikazi Mandas Marikanda namhla utshele amalunga edale lePhalamende ukuthi kumele akhuthaze uhulumende ukuthi akhuphule imali ayinika leli bhanga ukwenzela ukuthi yenelise ukufeza umsebenzi wayo ngokupheleleyo. Unkosikazi Marikanda uthi ibhanga leli lingathola imali eneleyo lilakho ukuthuthukisa inhlelo zabesifazana emaphandleni lemadolobheni ikakhulu kwezokulima kanye lokusungula amabhizimusi ukwenzela ukuthi benelise ukunakekela imuli zabo. Ubekhuluma lequla ledale lePhalamende ebelivakatshele leli bhanga namuhla eHarare ukuhlolisisa ukuthi lisebenza njani. Umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni usanda kutshela iStudio 7 ukuthi ibhanga leli iselencedisa abesifazana bedlula inkulungwane ezine 4,000 kunhlelo zokulima. Asizweni omunye obekuqula ledale lePhalamende umnumzana Daniel Mologele exoxa lentatheli zindaba yeStudio 7.
Siyabonga kakhulu namhla sifunda okunengi besifike savakashela ibhenki yabesifazane iWomen Bank ngesilungu. Sifunda okunengi kakhulu njengabameli baseParliament. Sithanda ukuthi sisazise omama bonke beZimbabwe ukuthi sizosebenza amandla ethu wonke ukuthi sincedise ibhenki lelo ukuthi likhule ngoba masikhangele umnotho weZimbabwe sikhangele labesifazana ukuthi baqhubekele phambili bethuthukisa iZimbabwe yethu. So ibhenki lelabo simame sifuna ukulisupporta njengeParliament of Zimbabwe.
Lo ngumnumzana Daniel Mologele ilunga ledale lePhalamende engwebandla leMDC ubexoxa lentatheli zindaba yeStudio 7 eseHarare. Umgcinisihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo yena ofike namuhla eZimbabwe evela kweleBhilithane uthi uchazisele idale lePhalamende lakulelo lizwe ngokwenzakala eZimbabwe njalo inengi lisole kakhulu ukwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Asizweni uMakhumalo exoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Bode eBhilithane yonke bengihlangana lezinkulungwane nezinkulungwane zabomama. Yebona ye babefuna ukwazi ukuthi ekhaya kuminjani. So hayi ngabachasisela ukuthi kuminjani. Njalo ngithole le thuba yokuthi ngiyefika ePhalamende yabo. Ngikhuluma nabameli bePhalamende ngafika ngachasisa okwenzakala ekhaya. Njalo kwakhanya kumele senze umkhankaso ukuthi kakuyekele ukuthi omama babanjwe ubudlwangu esithi irepu nesikhiwa. So ngomunye womkhankaso njalo abaza kugijimisa ukuthi ohulumende nanxa amapolisa echaya abantu namasosha echaya abantu akumelanga ukuthi babe lelungelo lokusebenzisa ukudlwangula omama kube yindlela yokuthi bagcine besesaba ukuthi bangene umsebenzi wombangazwe kumbe amahofisi amakhulu ukuthi bamele amalungelo abanye omama besesaba ukuthi bazadlwangula.
Kube lethuba yini lokuhlangana lezizalwane zeZimbabwe kumbe abebandla lakho?
Ngibe lethuba lokuhlangana nabo abalihlekanyana nje. Saxoxisana silungiselela iCongress yethu njengoba sonke siyazi ukuthi ngenyanga ezilandelayo zalethu sineCongress. So bebengazisa ukuthi sebengaphi, sebezeni, njalo kuyini okungazani kuyabaphica. Hayi, saxoxisana nje sakunongilungisa. So bayalungiselela nje ukuthi siye kuCongress. Hayi, kuningi kakhulu abafuna ukwenzela abasekhaya ngoba isisekelo sethu sebandla sithi bona izalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ezingamalungu ebandla lethu kumele ukuthi banelise ukuthi ziphathise lapha okwephula khona ilungelo loluntu, bakhankase kuhulumende amazwe lapha baphuma khona, njalo bazame ukuthi badingele ibandla imali ukwenzela ukuthi sanelise ukuthi sisebenze njengebandla.
Longo Nkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamende. Lithiye indlebe ngomgqibelo kuhlelo oluphathelane labesifazana lapho uMakhumalo azasichazisela khona ngezinqumo ezathathwa emhlanganweni ayenxuswe kuwo kolebhilithane ezizaphathisa impilo yabomama eZimbabwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Elinye ilunga letale lephalamende kwele Botswana selikhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi amise ukubuyisela ekhaya abeZimbabwe abangena eBotswana ngokungekho emthethweni, njalo abaphe amaphepha okusebenza kuzigaba ezifanalo kwakha kanye lemapulazini. Kubika uMartin Ngwenya eseGaborone kona le kwele Botswana.
Ilunga ledale lephalamende uMnumzana Abraham Kisupile oyibandla eliphikisayo ele Botswana National Front uthi abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni kumele baphiwe amaphepha okusebenza athi ukubuyiselwa emuva. Ele Botswana liwisela inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena kulelo lizwe ongekho emthethweni, kodwa phose bonke baphinde bangene futhi. UKisupile uthi akuncedi ukuthi uhulumende asebenzise izigidi zamapula exotshenisana labangena elizweni okungekho emthethweni. Uthi kumele banikeze amaphepha besebenze endaweni ezitsheneyo ezifana lokwakha kanye lemapulazini, imisebenzi eyande ukukhandelwa phansi ngabe Botswana. Ayisikho kwakuqala kulo mbono ofana lokakwisupile edale lephalamende yeBotswana. Kulamanye amalunga ngaphambilini athi akuncedi ukuthi kutshone kubuyiselwa emuva beZimbabwe laba bona bengasetshenziswa kwezinye ingatsha ezokuthuthukisa umnotho. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana lomnumzana Dumisani Dube bathi kungaba ngumbono omuhle ikakhulu ngesikhathi amaphepha okusebenza kumbe uhlala eBotswana engatholakali mahlayana.
Mina ngibona ngathi kungaba ngumqondo omuhle ikakhulu sikhangele ukuthi kunzima ukuthola amaphepha okwenza ukuthi abantu bekhaya bengene eBotswana okungekho emthethweni.
Iningi labeZimbabwe elingena eBotswana ngekho emthethweni lizithola lisebenza ezindlini, emapulazini kanye lekwakheni. UNkosazana Elnet Ndlovu, yena osebenza ezindlini eHaburoni, uthi kungajabulisa uma idale lephalamende eBotswana lingadlulisa lombono ube ngumthetho.
Singena nzima njalo siphila nzima kwele Botswana, sidlala umacatshelana lamapholisi. Uma kunganikezwa amaphepha kungaba lula kanye lakuhulumende ukuthi engatshoni exotshana lathi.
Omunye owe Zimbabwe njalo umnumzana Sifas Ncube uthi kusobala ukuthi eBotswana alenelisi ukuqeda udubo lwabangena elizweni ongekho emthethweni ngakho imbono yelunga ledale lePhalamende kumele ikhangelisiswe
ngumqondo ongakhangelisiswa kwele South Africa bayakwenza njalo ayisikho kungatsha ezifana lezokwakha kanye lemaplazini lapho kutholakala abangamaphepha kuphela abanye basemahofisini amakhulu ngakho kungaphathisa iningi
umbono kamnumzana Kisupile uzaqhubeka uhluzisiswa edale lePhalamende yona ehlala okusaqhubekayo ngingumathini ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kweleBotswana.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngodaba lokusungulwa kwebhanga labesifazana kanye lendubo ababhekane lazo. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Nigeria sezimise imizamo yokuhlenga abantwana besikolo abadilikelwe isakhiwo edolobheni leLagos izolo. Beso kutholakale izidumbu eziyisishiyagalombili kodwa kunakanelwa ukuthi inani labafileyo eliphezu kwalelo. Abantwana balemuli ezabalekela impi kwele DRC sebebhekane lenye njalo impi yokulwisana lendlala ngemva kokubuyela emizini yabo. Inengi lithukuthele ngomumo osezibhedlela zikahulumende lisithi kulokutholisa izigulane impila kahle izibhedlela lezi seziphenduke zaba izilarha. Ukuhlaziya loludaba sixhume ilunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya onguye osungula lingxoxo.
Seza besichona babutsa besithi bengaze charge i 2% transactional tax umthelo lwana wamafoni imali zakuwa khona umuntu lencube uyabhode emazweni batshele ukuthi uhulumende wakhe ibudget yakhe simi kahle kungani kanti izinto zonke ziselakala ngoba imali iyachaphazwa vele kayisebenzi kabayiqondisi lapho efanele iye khona kule mismanagement yama-funds so utshengisela vele ukuthi uhulumende lo wayevele nguhulumende wokuqili ongakwazi ukubusa kufanele kulungisiswe abantu bengakabhubhi abaningi.
Mnumzana Ndlovu bayakhala odokotela bathakula lutho lokusebenzisa ezibhedlela lapha babona izigulane zisifa mihla lamalanga ngoba ayikho imithi yokubelapha. Ungathini ngalokho?
Uhlupho esilalo njengelizwe leZimbabwe silomnyama wokuthi kasilabakhokheli kodwa silababusi. Umuntu obusayo uyisihwaba ngumabuthelela konke okudliwayo kube phambi kwakhe adle ebusa abantu behlupheke. Yikho ke uhulumende wezanu uPF kaMnangagwa kalandaba lozulu weZimbabwe okwakhe yikuthi kuyathaja abantu ama-taxis bathathe izimali bagade indizamthina bephuma phandle kwelizwe behaya indizamthina bathengelana izimoto benze lokhu lalokho bafaka nezikhundleni babiza ama-commission abantu aba-over 50 kuthiwe ngama-advisors bespenda imali kodwa kuma-essential services bakhohlwe ngakho. Yikho sithi thina bayenza lokho kuthiwa ngama-misplaced priorities abalandaba ngama-social services izinto ezinceda abantu beZimbabwe bangababusi kayisibo bakhokheli lokudana ke yilo uhlupho esilalo njengabantwana beZimbabwe.
Babungwenya sesike sezwa kwezinye isikhathi kuthiwa kule mithi yokwelapha abantu egcwele ezibhedlela khona ngapho eHarare e-expileyo sizwe njalo kuthiwa emafamasi lapha emafamasi ezibhedlela zikahulumende akulalutho kodwa emafamasi eziphathamandla zikahulumende ayabe egcwele ethe pam akula kungethembeki yini okwenzakalayo khonapho
sokutshengisa vele ukuthi indaba ye-corruption ye engathi idlubhethu ngoba umnumzana u-Obadiah Moyo wathi engena emsebenzini wathembisa odokotela labana abasafunda ukuthi yena imithi izabe ilokhu izakuba khona kababuyela emsebenzini base belungisisa futhi i-procurement office kwentshintsha ukuthi nxa uhulumende ethenga akusela budlwangudlwangu akukaguquki laba abathengayo bethenga amathenda amathenda anikwa abantu bezanup f kungathi imithi lokhu i-expire sokutshengisela ukuthi vele uhulumende lo nje kubaudlobesitsho sokufanele uhulumende lo aguqulwe wonke ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lihambe ngendlela eqondileyo
baba undlovu sike sabona uhulumende kunsukwana ezedluleyo qhatha enye inkampani yakwelemelika ukuthi ikhankasele ukwesulwa kwezijeziso iZimbabwe ibhadala imali eningi kakhulu ingxenye yesigidi ngomnyaka imali le ibingamelanga yini bekungasoze kube kuhle ukuthi isetshenziswe kwezempila kahle
khona lokho kugcwalisa amazwi engakhulume ngaphambilini ukuthi elizweni leZimbabwe silababusi akula abakhokheli imali eningi kakhulu imali enganceda uzulu kakhulu imali engathenga imithi ezibhedlela imali engaholisa odokotela lamanesi imali engaholisa ababalisi ezikolo imali engayenza okuningi ongathuthukisa ilizwe kulungiswe imigwaqo kulungiswe izinto eziningi nje le infrastructure le enganisidilika imali eningi kakhulu kodwa-ke iyadlaliswa-ke leyo mali siyaholiswa abantu bemelika bathatha amalahle asiwaswelayo lapho bawasewange lapho agejwa khona bathatha amanzi ngenkonxa bethelelwandle lapho kuvele kula manzi amaningi khona kuyatshengisela ukuthi abantu esilabo balo-confusion abakwenzayo kabakwazi ngoba indaba yama-sanctions ayidingi ukuthi uqhatshe ikhampani ngoba uqhatshe umuntu ozakukhulumela kumele uguqule izenzo zakho uyenze intando kazulu uyenze okufunakalayo ama-sanctions ancibilika wodwa nje njengamazolo aphela
babungwenya kuyiphethe khonapho lungalungisiswa njani udaba oluhluphayo lolu kwezempilakahle
ukulungisiswa kokujeziswa kuswa izinto ezingapha ekhaya hatshi ukugezisa nje imvubu yayidlalisakeni so sokufanele ukuthi uhulumente lo avume akhulumisane labantu abakwazi umsebenzi kwenzela ukuthi izinto zilungisiswe
ngamafithane akuyiphethe baba undlovu
sithi thina abantwana bezimbabwe bakithi sesibonile kasifundenini sibone ukuthi abantu bezanup f kabalani lathi okwabo bafuna ukuthi kusa kuphela ngesikhathi esilandelayo ma sisiya kukhetho singathabeli amantsaro lama-tishirt singathabeli rayisi ye-2 days singathabeli amathoshi asihambenini siyekhiphe ibandla lezanup f completely sifakele MDC ubabuchamisa akhokhele ilizwe leZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngoebandla le-MDC ubexoxa endawonye lencwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya. Izizalwane zeZimbabwe leza kwele-South Africa ezingena kumakhulu bezibuthene lamhlanje e-Uville Recreation Center e-Johannesburg emthandazweni wokukhumbula induna yamaNdebele u-Albert Zwelibanzi Gumede yena obhubhe ngeviki edluleyo kubika uBenedict Nhlapho
bekubhalwe usizi ebusweni beningi labantu abebekulo mbuthano wesikhumbuzo sikamoye abatsha abadala abakwele South Africa labaseZimbabwe bonke bachaza umuyi njengendoda ebizimele ngokomnotho kodwa ebiqeda isikhathi esiningi inakakela abahluphekayo labadinga usizo kuye omunye wabadala bebandla lemphakazi Liberation Front umnumzana Duncan Dlamini uchaza umuyi njengomthunzi obuvikela abaningi beZimbabwe kwele South Africa kathi-ke uthi bekuliphupho lakhe likhulu ukubona isizwe sikamthwakazi sesibuyele emhlalweni yakudala
engakalali bengilayo emini saxoxaxoxa nje sithi hayi manje kwathiwa njengomanduna kathi angakathi ibizo leli hayi asoze silithatha wathi hayi asoze lisithathe ngokuphazima kwelihle kuzathatha isikhathi so intsho njalo ndituna lami hamba kuhle.
Kati komela ibandla le-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Austin Moyo yena uthi kunenge ukufanele kufundwe izalwane zeZimbabwe empilweni kamuye.
Ugumede ube ngumuntu obheke kakhulu abantu baseZimbabwe lapha ebakhulumela nokuthi izinto zabo zilunge. Manje njengoba sihambile nje siphatheke kabi kakhulu ukuthi ubesanda kubuya le kwaZulu ukuyokhuluma nenkosi uzwelithini. Asisazi manje ukuthi umlayezo lo abuye uphethe sizowuthola ngendlela efanele na sidumele kakhulu ngokuhamba kwakho baba uGumede.
Umna wakhe kamuyi umnumzana Ndabenkulu Gumede uthi njengemuli basele bedidibele kodwa ngakuluhla ngothi bethokoza ngendlela umuyi abeziphethe ngayo nangendlela abasekelwe ngayo umphakathi kulesi sikhathi esinzima.
Indoda ethi nxa isikhonifisa abantu badle bajabule beyindoda engathatha isikhathi ukubana ibuze ukuba inkomo zikuphi. Kumele zinqandwe zeduze. Indoda ethande kuhlatshwa abantu badle lakhona ubhudu bese nomkhuhlane wegout yena inyama bengayidle ebomvu. Kodwa kube jabula ukubona abantu behlatshula into enjengaleyo badla inyama bakholise bekujabulela lokhu kakhulu.
Umuyi ubhubhe ngeviki epheleleyo ngemva kokukhala ngamakhaza ngenxa yosizo lwakhe kuzalwane zeZimbabwe ubeseyinduna esebenza ngokomthetho wezomdabu kwele South Africa. Ubesele minyaka edlula amatshumi amathathu ehlala kwele South Africa kanti ke ubehlalahlala ayifika emzini kayise eNswazi. Uthi abantwana abahlanu umkakhe nazalwa labo abalitshumi lasishiyagalombili. Umuyi uzabekwa ngomgqibelo eJohannesburg. Melestro 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Nhlapo.
Yenzisa kuphela siziqhibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Ababona ngezomkhathi bathi ilizwe libhekane lezulu elilolaka lesavunguzane esilakho ukudala umonakalo omkhulu kusukela namuhla ebusuku. Kwanele mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.